manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kurume 10 2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoita musangano kucrossdete kudunhu reMatabeleland North. Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party, Amai Joyce Mujuru, vanoti bato riri kutonga reZANU-PF rauraya upfumi hwenyika, uyewo bato reMDCT raondonga makanzuru emaguta nemaruwa. Chikwata cheZimbabwe Cricket chinobudirira kuenda kumakwikwi eSuper 6 stage mushure mokurova Hong Kong. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa weMDC Alliance nhasi waita musangano nevatsigiri vavo kucrossdete kuMatabeleland North, uko vakuru vemapato ari mumubatanidzwa uyu vange varipo vese. Vachamirira MDC Alliance musarudzo uyu mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanonzi vaudza musangano uyu kuti mangwana vachaedza kuita musangano nemumwe wavativedzeri vomutungamiri webato ravo Muzvare Tokozani Kupe kuti vaedze kugadzirisa makakatanwa ari pakati pavo. Tabata mutungamiri weTransform Zimbabwe rinova rimwe remapato manomwe ari muMDC Alliance vaJacob Ngarivhume kunzwa kuti MDC Alliance iri kuvimbisa vanhu chii.
Wafambe zvakanaka chose, vanhu vauya vakaungana tikawanunukana nenguva yekushare navo vision yedu yeAlliance kuti zvii zvatiri kutarisira kuitire vanhu. Saka ndingati nini, aiwa wafambe zvakanaka zvakanyanya.
Imi mambowana mukana wekutaura kuvanhu here?
Hongu, ndataura.
Chinyi chamataurira vanhu uye chinyi chamavavimbisa?
Ndavavimbise zvinhu zviviri. Chekutanga, ndaudze vanhu inini kuti Alliance ndiyo nzira yatinayo seopposition yemuZimbabwe kuti tihwine sarudzo dziri kutevera. Saka tinofanira kuibatisisa uye tinofanira kuwirirana semaAlliance partners, uye vatsigiri vedu ngavatitsigire kuti tigone kubatana seAlliance. Ndo chekutanga chindataura. Chechipiri, ndikati inini kuvanhu zvinokosha kuti vanhu vazive kuti vamunangagwa ndivo pati yedambudziko ratanga tinaro kubva 1980 achishandidzana navamugabe.
Ivo vanhu pane zvichemo zvavambosvitsavo here kuAlliance?
Vanhu vanga vachitaurana nekuMatabeleland North, vanga vachinyanya kutaurira kuti kuMatabeleland North kwakasaririra. Hurumende inoratidza kuti haina zvachose hanya dzakanyanya nebudiri reMatabeleland North. Saka ndo chichemo chikuru chavanga vachitaura kuti vanosarire kumashure vanodzvinyirirwa, ende huye vanhu vasingapuwi mukana nokuratidze zvipo zvavo kunyika.
Ipapo mavavimbisa kuti chinyi?
Tavavimbise kuti hurumende yedu inochinje zvinhu. Tavavimbise kuti zvachose chose hurumende yeMDC Alliance ichingopinda ichatemikana kuvana veZimbabwe vese equal opportunity. Inope vanhu vakasaririra kana vakadisadvantagewa ichavazarure mikana nemasuo ekuti vagone kuratidze zvipo zvavo uye vawane access kumaresources enyika zvakafanana nemamacitizens ese.
Asi ivo vana Maikupe navamwe havana kukwanisa kuuya kumusangano?
Havana kuuya. ndo chokwadi chocho havana kuuya kumusangano.
Abo vange vari mutungamiri we Transform Zimbabwe nengo ye MDC Alliance va Jacob Ngarivhume vari parunare ku Cross Date ne Studio 7. Zvichakadaro mumwe webatevedze vemutungamiri webato re MDCT Muzvare Tokozani Kupe avo vari kutivo vakafano bata chigaro chemutungamiri vanonzi vasanganavo nevatsigiri vavo kuNkai kumatebeleland North kwekare. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti zvii zvakurukurwa kumusangano wavo sezvo takundikana kuvabata.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party, Amai Joyce Mujuru, vanoti bata ravo riri kutonga reza Batoreza anu rikutonga raure ya upumi wenyika uye batore MDCT rao ndonga makanzuru ya maguta ni mumaruwa. Vachiti vanu afanyi kufotira mapato maviri aya musarudzo dzegorerino. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo pamusangano waitwa mutafara muHarare East Constituency nasi, Amai Mujuru vati kanzuru yeHarare yakundikana kuita basa migwagwa yaparara, vanhu havana mvura uye hapana chinoratidza kuti vari kubhadhara mari yemvura kana mitero. Vati makanzuro ari muHarare East ndeve MDCT uye mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly vaTerence Mukupe ndeve ZANU PF, uye zviri kuitika muHarare East zvinoreva kuti utungamiriri mukanzuru nemuparamende huri kukundikana kuita basa nema zvo. Vatiwo vagari veMuHarare East ngavasiyane nemapato maviri aya musarudzo dzegore rino.
Isi tiri kuda kutaurira vanhu ava kuti musanyeperwe nana Chamisa, ndivo varidzi vekanzuro. Musanyeperwe nezanu ina MP, ndivo vangadai nokuti vese vanopiwa mari ivava. Yokunzi mari iyi ngaibatsire chii mumatownship ishoma zvayo, asi kangatione paushoma hwayo payabatsira vanhu.
Amai Mujuru vatiwo chimwe chikonzero chekusavhotera mapato maviri aya inyaya yekuti mapato aya anoita zvemirizhonga. Vati bato ravo harifariri mirizhonga inoitwa nemamwe mapato, icho chinova chikonzero chinoita kuti veruzhinji vafanire kuvhotera bato ravo.
Saka izvi zvebalance izvi ndo zvimwe zvatinosema kuMDC, ndo zvatinosema zvakare kunyange paine zvakawanda kuZANU PF. Mabata anokurudzira kurwisana kwevanhu.
Amai Mujuru vakurudzira vanhu kuti vavhotere madzimai pazvinzvimbo zvese musarudzo, vachiti izvi ndizvo zvingasimudzire nyika. Vachakwikwidza vakamirira NPP musarudzo dzeNational Assembly muHarare East vaitai munyoro vati zvakakosha kuti vanhu vavhotere vanhu vanogara munzvimbo dzavanogara kwete vauyi.
Inini ndakazvipira kuzoshandira Harare East Constituency nekuti ndomamu ndinogara. Motikari yangu iri kufamba zvose ese nechidhiraivha, hama dzangu dziri munomu, handisati pamba pangu hapana mvura for more than 10 years yekanzuru. And ndinotobatsirawo maneighbors nemvura yemubhoho.
Vechidiki vebato reNPP vataura pamusangano wanhasi vati vakazvipira kuvhotera Mai Mujuru musarudzo, vachiti havana chivimbo nevatungamiriri vemamwe mapato anopikisa. MuHarare East mune vanhu vakawanda vabuda pachena kuti vanoda kumirira dunhu iri, uye vanosanganisira mutungamiriri wePDP Vatendai Biti, avo vachamirira MDC Alliance vaObed kuti veMDCT pamwe nenhengo yeparamende iripo vaTerence Mukupe veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vakasarudzwa kumirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats uye vachitungamira bato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vanoti mubatanidzwa wavo uchakasimba chose zvekuti vanotarisira kukunda musarudzo dziri kuuya gore rino. Vachipindura kumashoko ekuti mubatanidzwa wavo wave kuparara zvichitevera kubuda kwemamwe mapato ari kunyunyuta neutungamiri hwavo, anosanganisira reZim First rinotungamirwa navaMaxwell Shumba, vaMangoma vanoti havasati vawana tsamba dzekubuda kwemapato aya. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vanhu vanongonyora ndo musangano wakasipika chaizvo ivozvo. Hamuna magakava asi pane vamwe vanenge vachida kuti kana mabika huku voti regai ndidye ndegayo vamwe varipo. Saka tinenge tichida kuti nekudya wega vamwe varipo ndezvekuzana. Isu takabvumirana kuti tichadya tese kuti tikwane. Isu takabvumirana kukodhi kuti bato rega rega hazvina mhosva nekuti muri vangani. Asi kana takuenda panosarudzwa munhu, tinosarudza munhu anenge achifarirwa nevanhu panzvimbo iyoyo. Kwete kuti tinongoti aiwa wedu ndiye anofanira kunge aripo, wedu ndiye anofanira kunge aripo.
Tiri kuonawo kuti rimwe bato ranga riri mubatanidzwa wekodhi reZimFest vakanyorawo statement vachitaura kuti vakubuda mubatanidzwa uyu. Nezvikonzero zvavari kuti imi vamamangoma maamuchipindira mukufambiswa kwebato reZimFest. Uyewo vari kuti kodhi haina chinangwa kana kuti gwarara iri kuteera. Munoti
iwo kana munhu wenge uripo wakagara patafura kana uchiti hapana chinangwa zvinenge zvichireva kuti iwo unenge usina chinangwa handiti. Asi handizvo zviripo. Munhu ari kungonyora nekuti haana kufara nekuti zvimwe zvinhu zvaenda nenzira iri yavo. Kana iri nyaya yavashumba in particular, munhu aidawo kuita presidential candidate.
Asi vakasvitsa here gwaro ravo rekubuda mubatanidzwa wekodhi kwamuri?
Hatisati tariona. Kana tazoriona tozodira naro gwaro rasvika. Asi hakuna nekuti vanoziva kuti nzira dzekupinda dzakamira sei, nzira dzekutaura kugunun'una kwako dzakamira sei. Saka isu tinodhila nezvinhu zvinenge zvauya nenzira yacho. Izvi zvauya negwara rakati taakudhila nazvo zvamaissues. Zvimwe zvinenge iri noise inenge ichingoitika kunze.
Avo vange vari mutungamiri wemubatanidzwa weCoalition of Democrats vaElton Mangoma, vanove zvekare mutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7. Tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe mufundisi vari kuita ivo mabasa anonwisa mvura ekudzidzisa madzimai nezvemabhizimisi uyezve vachibata zveshoko. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kuita.
Zita rangu ndinoitwa Pastor Abigail Magwenzi. Ndiri founder and president of Rock the Red Business Hub. Inova iyo yaka inspirewa ne bhuku randakanyora rinonzi The Red Lipstick Stays On. You don't have to look like what you are going through. Rinova bhuku rasimudzira madzimai zvakanyanya muno muZimbabwe nekunze to the extent yekuti patova neyatiri kuti the red lipstick revolution. Iri revolution yamutswa nemadzimai vari kuti enough is enough zvakwana. Takudawo kuva ma players, takuda kuvawo kuitwa involved muekonomy, in the mainstream economy.
Munoshanda nemadzimai anobva kupi nekupi?
Nemadzimai akasiyana ekumaruva, mumadhorobha. Nemadzimai epamusoro anofamba kana first class mundege. Nemamwe madzimai asingatokwanisa kana anototsvagira kuti aone mari kana yekuenda kuBulawayo chaiko. Strategy yatinoshandisa ndeyekuti kana wapinda muurongwa weRed Lipstick Revolution, unoda kutatamuka. Unoda kuti kana munhu ane mari achitaura nditanga ari kudada. Saka hakuna kuofendwa. Ngazvikupe shungu izvozvo. Saka what we do is tine mindset reprogramming toolkit yatiri kuita kushandira mafungiro emunhu wemudzimai inonzi ma8Bs atinoshandisa. Saka vari kujoina vanhu very fast nekuti vari kubata zvema8Bs vari kumbva vaita zvinogara zvakadaro.
Kuti munhu apinde pachirongwa chenyu ichi anopinda sei uyezve zvii zvamunotanga nazvo sedzidziso?
Kupinda murevolution umo hapana chaunobhadhara, its free. Itori free kumukadzi wese. Patinoita mapublic meetings ekukurudzira anhu panga musi wa26 May tinenge tiri muHICC semadzimai eRed Lipstick Revolution. Ijekerere yese inenge ichiuya. Asi kubusiness hub ndokwatine membership inobvira pa$10 pagore. Zoreva kuti mukadzi anenge achiri kutsvaga zvakati kudii anokwanisa kubvisa $10 yemonth kuti avemo, kuita kuti vanhu vave serious. Then poya imwe category ye$50 yevamwe vanenge vachizofamba kuenda munyika dziri muregion. Then kozouya vamwe vanopinda mune imwe kategori ye$100 pagore. Saka tine makategori mabato matatu iwayo. Saka munhu wese anoona paanokwana. Saka chatinotanga nacho kuchinja mafungiro ako nema8Bs. Chekutanga brain, ukushandisa brain yako here. Kana wakatiza mukumbo uri muform 3 takaona mbva waperera ipapo. Pfuurira mberi nekuti zvikoro zvisati zvavharwa. Then toenda pabusiness minded second B. Ushandisa maoko noti kungoti jese dedi dedi iva mukadzi asingarambiki. Zvinoita usarambike chii? Kunge wakaisawo papropati pane yako. Akakoda kukuramba anozoziva kuti motikari inombva yaenda. Unoda kutorongekawo semunhu wemukadzi pabusiness minded. Pechitatu bankable, unoda kuva mukadzi anoiwa nemabhenki anoitira business naye anodzorera zvikwereti. Ino tichingodaro nemabhiya acho kusvika tasvika pane 8 yekupedzisira yachona inonzi balance. Unoda kuzvibalancisa. Even uriwo wakamisa imba zvidhinha ndiwakakontributa mari uri cross border. Asi kana wamumba uri mukadzi wemunhu. Saka shoko ramwari rinoti unofanira kunge uri mukadzi anozvirimipisa, anosubmita kune murume wake. Saka tinoticha zvese izvozvo. Saka mukadzi watinozoburitsa manje anenge ari balance, ari blessed, ari beautiful, ari bold, ari brand. All those busy zvinobva zvatanga kupfachukira manje zvichioneka. So that even uri musika wandinotengesa wamusika ngausiyana nevamapita vasina kumhenda kuma8Bs. Inaime 8Bs woman iri mukadzi wema8Bs. Saka ndotiita zvinhu zvakasiyana nevamwe. Saka ndopatinotanga navo.
Zvirongwa zvipi zvamuri kudzidzisa madzimai?
Tikutrena maskills, tikudzidzisa vakadzi kugadzira mabhegi, kugadzira jewelary yemuhuro, zvipi zvekupfeka, chuma nemajewelary akadaro daro. Tikuvadzidzisa madetergent, kugadzira 12 madetergent, matile cleaner, ma fabric softener, ma dishwash panga musi weMonday. So they took us 9 ma detergents achidzidziswa zvese nema safety equipment acho. Todzidzisa futi zvefarming ana poultry. Izvo so tiri kuenda kune mumwe mudzimai ane 20,000 chickens dziri kudhirivhwa. Saka ndiri kutora mukadzi ane 50 chickens. Tiri kuti amai mwana hande muri koko tichiverenga zvichioffload kwatiripo, tichiita ma8Bs tiriko, tichivatraina tiriko. Tobva tavatatamura kuti vafunge big, tobva tavatatamura vaziye excellence.
Ko bhuku renyu iri rinowanikwa kupi?
Bhuku redu rinowanikwa paHarare nekunana Chiredzi kuma bookshop. Rinowanikwa the Red Lipstick stays on. Saka tiri kuti kune munhu wemudzimai nyange zvisina kumira zvakanaka, hakuna kuita kunge hazvina kumira zvakanaka. Even wabvisirwa gupuro, hakuna mbaita kunge ndabvisirwa gupuro. Famba kwaunoita warega kukama musoro. Tiri kuti munhu wemukadzi iwo waita zvinhu zviende. Vana vanoda kuchengetwa, mhuri inoda kuriritirwa, baba vanoda kusapotwa newe. Saka hazvina basa zvekuti zviri kuitika around you. Rise above, toda kuti usumuke pane zvinenge zvichiitika. Saka unotoda kuti utorongeka iwo uva strong wega, urambe uchiti izvi zvauya asi ndaramba ndakamira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tipinde mune chimwe chirongwa chatinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives, chirongwa chatinounzirwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvehowa hunonzi huri kuuraya mhuri dzakawanda nekuda kwekushayiwa ruzivo pavanenge vatema hova uhu. Uyewo vamwe vachinzi vanotengesa hova vari kungotengesa hova nehunouraya hunonzi hune muchetura vasingasarudzi vanenge vachitsvaga hova ihwohwo. Muhurukuro yedu tine mumwe ane ruzivo nezvehova, murimi vaJohn Khan vari kumacheke kudunhu remashonaland East. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaKhan. Vakhan, tinoona kuti vanhu vakawanda vanodya hova unowanikwa musango, asi tiri kunzwa kuti mhuri dzakawanda dziri kurasikirwa neupenyu nekuda kwehova unenge uine muchetura wavanotora musango. Imi muri kukwanisawo sei kusarudza hova wamunoti hwakanaka nehwakaipa muchisiya?
Zvinoda kuuziva. Hazvidi kutuma vana vadiki kuti vasarudze hova uhwo. Zvinoda vanhu vanouziva, nokuti hova vakafanana. Pane imwe yatinoti nzeve, ukatora nzeve isingabude mukaka, votora nzeve inobudisa mvura inouraya. Kwozoti humwe hova hunoera, haudyiwe nevanhu wese wese.
Saka hunoera uhwu hunodyiwa nani?
Hunenge huchadyiwa nemutupo wenhembe rakanerivawo.
Saka hwakadyiwa nemunhu asiri wemutupo iwoyo, vakani, chii chinoitika?
Anogona kutadza, nokuti humwe hunoda kubhoiriswa kwenguva yakawanda, hwokunwa mvura hwobhoiriswa zvinoitwa chiriri, hwozofuswa hwozozodyiwa chachirimo, kwete huri fureshi.
Saka pamunopinda musango muchinotsvaga hova, munenge muchitarisa hwakaita sei kuti muti uhu ndo hwataa kutorawo?
Tinotsvaga huri fureshi, husina kudanya kunonzi kudada, hunenge husina kudada. Hunenge huri fureshi hunenge hwakangoita ngeamburera, kana wakavhura amburera iye inenge yakaita konisepti iyeyi, ndo hatinotsvaga iwoo. Kwete hunenge hwadada uye hatitore.
Tiri kuona kuti iyo nguva inoyi tine mhuri yakafa kumberengwa uku mazuva mashoma adarika evanhu gumi, nevamwe vari muzvipatara nevamwe vatisingatonzwa kuti vafa kuburikidza nehova. Mashoko apa amungataurirawo vanenge vachizotsvaka hova iwo?
Tiri kutaura kuti ngavaregere kutuma vana vapwere kuti vanotsvaga hova iwo vasingauzive kuti unodyiwa ndeuhu. Vangautsvagwe nevanhu vanoziva kuti undohova uhu.
Asika vamwe vari kuita hwekutenga kune vanotengesa pamigwagwa.
Izvo zvagara zvichiitika nekuda kwenzara. Nzara inokonzeresa kuti munhu utengeserwe chinhu kana chakaora, kana kuti chinotouraya.
Saka kurudzirai mungapa kune vanotenga nevanotengesa.
Tiri kuti munhu ngaatenge zvinhu zvaanoziva kuti zvinokodzera kuti iye kuti zvinodyiwa.
Ihwohwa tinonzwa hune mazita akawanda, ndehupi hwamungataura mazita awo?
Pane nzeve, kwoita chinonzi chihombiri, kwoita inonzi tirititi, kwoita inonzi ndebvu, kwoita rinonzi dondova. Dondova rinowanzobuda munonzi mumusapa. Nzeve inobuda munobuda iye yatinoti minhondo, inowanzobuda minonzi minhondo, miti yeminhondo iyeye. Kwozoti kana iri mhedzi inobuda munyika mezvikomo pasi pomupfuti.
Kune hwatinonzwa vakani hwohwa hunonzi hukamera pasi pemumwe miti hunogona kunge huchitozouraya vanhu kunyange hazvo hwanga husingaurayi. Miti ipi yekuti hwohwa hukamera pasi payo hwaane muchetura?
Ya, tingangoti maexotic trees aya, magum trees, ndiwo anouraya, ndiwo ari poisonous iya.
Saka hwohwa ihwohwo wakahuwana pane imwe nzvimbo isina mugum tree unogona kudya, asi hwakanga hwazomera pasi pemugum tree hwaakuuraya.
Ya, zvakafanana manje kuti munhu anoda business anogona kutotora kana uri pasi pemagum tree ipapa, nekuti anoziva kuti nini handichiuraya mhuri dzangu, anongoenda kunotengesa asizvo zvichiuraya.
Nguva inonyanyowanika hova iyi inguva ipi yamungataura nezvayo?
Kana mvura yachinge yawanda sezvino munana Machi munomu yawanda, mvura yadzika sere, nguva inowanika hova sere. Kana pari zvino ndo yatiri kutodya isisi, totonhonga isisi tinoziva.
Ko mabikirwo amunokurudzira kuti hova huitwe?
Rai, pane umwe unoda kufushwa semufushwa, handi munezvei muri kufusha muriwo
hongu.
Kwozoti humwe unotoita kufurayiwa, nzeve dzinoita kufurayiwa, kungoita mafuta chete, unotofurayiwa, unotongodya kakadadisira madomasi unodya. Netirititi z Yeze zvanana nepozina siya.
Toti munhu adya hwaiwo unenge uine muchetura. Vanokwanisa here kuita zvive zvekunzi murutsise kana nemukaka kana kuti mupei mapiritsa akati kuti munhu apone.
Iya zvinoitika anorutsa. Anongoda kumiswa mvura yakawandisa sere kana 20 meters kana chipatara chiri kure.
Saka vanhu vanoziva sei kuti uyu munhu urwere hwaanahwo ndewekudya hwoa unouraya.
Vanenge vatozviona paanenge adya ipapo chete kuti zvinova zvatoreacta ipapo kuti atodya hwoa uyu.
Haiwa maita basa vakani, tinotenda zvikuru nedzidziso yamapa veruzhinji. Manga vakateerera kuna vaJohn Khan vanove murimi akagariswa patsva kudunhu remacheke muchirongwa chedu upenyu hwedu, vachitaura pamusoro pekusiyana kwehova unouraya neusingaurayi muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Notenda Jonga Kandemiri. Chikwata chekiriketi chinomirira nyika chemaChevrons chapinda muSuper 6 stage yemakundano e2018 World Cup Cricket Qualifiers ayo ari kuitirwa muZimbabwe. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvauya sei.
Chekwata ichi nhasi chadambura Hong Kong nemaranzi makumi masere nemapfumbamwe mumutambo watambirwa kuBulawayo kuti chibudirire kuenda muSuper 6 stage, umo chicharwira chinzvimbo chekuenda kuWorld Cup yemuna 2019. Hamilton Masakadza, uyo anga akanyarira pamitambo miviri Zimbabwe yakatamba, ndiye amuka chibhebhenenga ndokukanda maranzi makumi masere nemana achibatsirwa naBrendan Taylor, uyo akandawo maranzi makumi mana nematanhatu. Asi Skandaraza ndiye atambidzwa mukombe wekuve mutambi akunda vese mushure mekubuditsa vatambi veHong Kong vaviri mumutambo uyo Zimbabwe isina kunetsekana zvakanyanya. Muteveri wemutambo wecricket vaDaniel Charivanda vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa neZimbabwe, vachiti ivo vane tariro yekuti kuWorld Cup Zimbabwe inoenda.
Kufara nekutamba kwaita vakomana veZimbabwe vakunda Hong Kong, mutoriwo netarisiro yekuti kana paWorld Cup tichakunda.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vaBrighton Damu vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe inokunda, vachiwedzera ivo kuti mitambo yasara ndiyo yakanyanyokoshesesa.
Zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe tinokunda paHong Kong apa, asi mitambo yasara ndo yakakosha kuti vakomana vanofanira kushinga tikwanise kubudirira pamitambo yasara.
Zimbabwe yabudirira kuve pazvikwata zvitanhatu zvichange zvichirwira kutora zvinzvimbo zviviri zvakasendekwa neveInternational Cricket Council kuenda kuWorld Cup kubva pazvikwata gumi zviri muZimbabwe pari zvino. MaChevrons ari kusangana neScotland remuvhuro, asi mutambo uyu hausisina basa sezvo zvikwata zviviri izvi zvatobudirira kubva mugungano iri kupinda muSuper 6. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoita musangano kuCross Date kudunhu reMatabeleland North. Mutungamiriri webato rinopikisa reNational People's Party, amai Joyce Mujuru, vanoti bato riri kutonga reZANU-PF rauraya upfumi hwenyika, uyewo bato reMDCT raundonga makanzuru emaguta nemaruwa. Chikwata cheZimbabwe Cricket chinobudirira kuenda kumakwikwi eSuper 6 stage mushure mokurova Hong Kong. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mozha, dzitumbirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. anokoeneka ine mufaro ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnomzana Nelson Chamisa wenza umbuthano we rally across Dete, lapho athi kona kusasa uzakuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. Unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza uZulu ukuthi angavoteli amabandla athi ele MDCT lele ZANU PF esithi zimbila zantabanye. Kuhlelo lwethu lwezamaphandleni lamhlanje sixoxa ngodaba lokudliwa kwamakhowa asebulele abantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnomzana Nelson Chamisa wenze umbuthano we rally across Dete namuhla, lapho athe kusasa uzakuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. UChamisa lenye inkokheli yomanyano we MDC Alliance ebalisa umnomzana Walshman Ncube Tendai Biti labanye batshele uZulu ukuthi bengabavotela kuza kuba lombuso oqotho ozaphakamisa impilo kaZulu. Kusenjalo lokhu kusenzakala unkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umkhokheli weMDCT laye ube lomhlangano enkayi, lapho alandule ukuthi wake wathi kamfuni owayengumongameli webandla leMDCT umuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxele siphathamandla seMDCT esigabeni seVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okwenzakale emhlanganweni weCross Dete.
Umhlangano uhambe kahle kakhulu.
Bebe baningi yini abantu?
Lapha sikhuluma ngama thousands and thousands of people abangazange baforswa ukubuya emhlanganweni ngabantu abazisukumeleyo ngenhliziyo yabo etshisekayo ukuthi bona bathanda ibandla labo.
Ungasela ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulunyiweyo ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa?
Umongameli webandla uNelson Chamisa, upresident weNational Government of Zimbabwe in waiting, ukhulume into ezingathi ezimpilo ezintathu. Owakuqala, ukhulume ngokuthi umbuso weZANU PF for the past 37 years they've been marginalizing iMatabeleland North. Kodwa ungakhangela ukuthi iMatabeleland North kumbe iMatabeleland nje jikelele ile notho ile ama natural resources angakwanisa ukuthi esukumisi ilokuzeni isigaba kumbe iregion yonke nje, but ngenxa yokuthi umgabe lomnawa kumnangagwa because abantu laba ngabantu abafana naye, they do not respect the people of Matabeleland. Ba marginalize iMatabeleland ukuthi akulanto nje even A1 etshengisela ukuthi eKama TV kwake kwaba le mine o iMatabeleland North yiyo ele ama falls one of the seven wonders of the world.
Upete yini udaba lwabanye labo eli ngani aliga zwani onkosazana thukozani khuphe labanye
ukubambe ngendlela etshengisela ukuthi uNelson Chamisa is a visionary just like Mugen Tsvangirai. Number one, uthe khona abantu laba angani asizwisisani labo besibanike 7 days to toe the line. But ngenxa yokuthi ngisemathebele land ngile rally ecross gate and irally elandelayo ise Plumtree, ngizathatha leli thuba ukuze nihlangane lo nkosikazi uThokozani Khuphe emzini wakhe koBulawayo. So umuntu ozimiseleyo ukuthi ibandla le-MDC, ibandla kumbe inhlanganiso ye-MDC Alliance iyekhethweni njengenhlanganiso ebambeneyo.
Alo ke ngumnumzana Efias Mambume isiphathamandla seMDCT esigabeni seVictoria Falls obekhuluma le Studio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, shortwave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhlanje sikhangela udaba lokufa kwabantu abalithumi lanhlanu ngemva kokubana bedle amakhowa angadliwayo. Emberengwa kulemuli efelwe ngabantu abalichumi lanye ngeviki edluleyo kwathi efilabhosi lakho kwafa abantu abane abumdeni munye. Sixoxa lo dokotela Mxolisi Ngwenya. Ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Vaphelile abantu Ngwenya ngemva kokudla amakhowa uzwile ngesehlakalo semberengwa lesefilabhusi. Kuyini ongakuxwayisa ngakho abantu?
Isixwayiso sami ebantwini ukuthi abantu kabame ukudla amakhowa abazithethela wona egangeni lalawo nje athengiswa ngabantu emgwaqweni. Into ejwayele ukwenza ukuthi abantu bebulawe ngamakhowa ukuthi esikhathini esiningi babakwanisa ukuhlukanisa phakathi kwamakhowa abulalayo nangabulaliyo. Umuntu ongakwanisa ukuhlukanisa ngumuntu osethethe isikhathi ephila impilo yakhe esenza wona lowo msebenzi wokuhlukanisa amakhowa. Nakulabo bonke abalaleso sili sokukwanisa ukuhlukanisa amakhowa kuyenzakala futhi ukuthi bengakwanisi ukuthi betho kahle kahle 100% ukuthi leli khowa liyabulala leli sebe ngisithe bantinje kuzilisibelele kabame ukudla amakhowa wona laba abadobhayo nabathenga emigwaqweni.
Enxa umuntu ethe wadla amakhowa ale chefu dokotela uyelapheka yini kumbe ungadla sokuyikho sokuyikuhamba kwakho?
Akhona amanye amakhowa ayimhlobo ekwaniseka ukuthi ngasi kuphangisele esibhedlela njalo sikwazi ukuthi yiphi kahle kahle sikwanise ukuthi senze imizamo yokuthi ukwanise ukuphila. Kodwa esikhathini esiningi nxa udle ikhowa elilechefu wande ukuthi umuntu wakhona inkinga ejwayele ukwenzakala ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayawadla beze bewaphinde lawo makhowa benike labanye ngoba ukugula kwakhona nxa usuqalisile kuyakwanisa ukuhlala kuqalisile ngemva kwelanga kumbe kuze kuthathe isikhathi esingafika izinto.
Amakhowa angela chefu wona abantu abavame ukuwadla nje kungenzakala yini ukuthi abe le chefu kwesinye isikhathi?
Ekenguthile ngemvana laphana ukuthi amakhowa esikhathini esiningi abantu bawabona ngesibiza sithi ngama-features awo. ukuthi asengenza ukuba efanane amakhona onyawakhangele ngelihlo lakho njengomuntu. Bese uphambanisa udlelena lelo elingekho poisonous, eli-poisonous uzele ukuthi zelingelo-poisonous.
Ngikuphe umzekeliso, mina ngisakhula ekhaya ngikhule kuleziduli zami vele bengikwazi ukuthi izulu lingana kulesiduli lesi lalesiya kuyaphuma amakhowa. Bengihamba ngithole ephumile ngiwathathe siye kudla ngikhaya sichebe ngawo kube mnandi kube njeya. Kungenzakala yini ukuthi amakhowa ale chefu abulalayo ephume esidulini sinye?
Kulendlela eziningi abantu bebizwe ukuthi ngama-traditional methods okuhlukanisa amakhowa abulalayo langabulalayo. Indlela lezi kazikho 100% ukuthi ukuthiwa ukuthi umuntu amakhowa ajeyo lawo angavulanini. So sokungenzakala ukuthi njengakhona ukuthi kule khowa eliphuma esidilini abantu abathi kalibulali kungenzakala linile njalo khonapho esidilini kumbe eceleni kwendlela lenalelo elibulalayo.
Akuyigqibe dokotela.
Engakutho ukuthi kuyasijanisa nje thina njengabantu bezempilakahle ukuthi abantu bebulawe yinto enjengamakhowa ekungevikeleka ngokuthi abantu bengawazi lawo makhowa. Kwakube yixwayiso kwabanye abantu ukuthi abami ukuwazi wona lawo makhowa ngoba bafuni kube sihe silahlekela ngabantu ngenxa yento.
Hayi, siyabonga dokotela, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, sikunilapha.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lodokotela Mxolisi Ngwenya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Gukama
Namle
Namle Namle Lamshweshwe
Namle Lanampawa Fowembula.
Okhokhela ibandla le-National People's Party elilunga lomanyano we-People's Rainbow Coalition, EPRC, unkosikazi Joyce Mujuru, usekhuthaze abantu beZimbabwe ukuthi bengavoteli umnumzana Emmerson Mnangagwa webandla le-ZANU-PF kunye lomnumzana Nelson Chamisa we-MDCT, esithi ababili laba zimbila zantabanye kudaba lodlakela lokwehluleka ukwenza umsebenzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMjuru wenze umhlangano lo kwelinye igceke emzini wemavuku eHarare lapho kade kulehlekana labantu abangafika ikhulu elilodwa. Ekhuluma emhlanganweni lo, unkosikazi Mjuru uthe ilizwe leZimbabwe akumelanga liyale lisenza amaphutha afanayo ukuvotela iZANU-PF leMDCT ngoba lamalandla asebulele ilizwe kumakhansili iningi lawo akhokhelwa libandla leMDCT nakuhulumende okhokhelwa libandla leZANU-PF. Umjuru uthe udlakela olukubandla leMDCT lutshengisa ukuthi akulamehluko phakathi kwaleli bandla leZANU-PF wona athe balwisana ngendaba zokuvumela ukuthi kube lobandlululo lodlakela elizweni. Enye ingxenye ye-PRC, umsekeli wesikhulumeli se-People's Democratic Party ekhokhelwa ngunkosikazi Lucia Madibenga, umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthe kabasoze bayengwe yikuza kukaChamisa ekhokhelela i-MDC Alliance ngoba elodlakela okukhulu njalo engakhethwanga ngumhlangano we-Congress ukuthi abe ngumkhokheli. Ozamela lumanyano eHarare East, umnumzana Itayi Munyoro usole owayemelela indawo edalela ePhalamende umnumzana Tendai Biti ngokwehluleka ukusebenzisa imali yokuthuthukiswa kwezigaba e-Constituency Development Fund CDF. Umanyano we-PRC ubambanisa amabandla anjengeZunde ekhokhelwa nguFarah Imbire, i-PDP ekhokhelwa ngunkosikazi Lucia Madibenge, leLetare ekhokhelwa ngumnumzana Gilbert Dzikiti. Ukhetho lwalonyaka luzabe lule manyano ebalisela owe-Coalition of Democracy okhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma lowe-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Okwamanje ke sesisiya kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. lamhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lo sobhuku Matthew Nketa owelo Agweru. Okwakuqala yakwamukela kuhlelo.
Yebo lami ngiyadabula ukuthi ngamukeleke kuSizwe.
Kuhamba njani sizwa kuthiwa likhangelele ukuthi kube lomcimbi?
Yes, kusilungiselela ukuthi kube lomcimbi mhlaka 6 April. Umcimbi lowo yi-traditional ceremony yokuvulwa kwemisebenzi yenzelele.
Uyabe unjani umcimbi lo? Ngobani elibanxusileyo njalo uqakatheke okunganani?
Umcimbi lowo uqakathekile esintwini sabantu ngoba indlelele ngesikhathi sezulu iyavala ukutshaya kwezingungu ukwenziwa kwemisebenzi yesintu nxa izulu seliduma. Kuvala ngo-Okthoba sawenza leyo msebenzi. So khathesi sesiyavula imisebenzi yendlelele lakhona ngalelitsheni babe bevula ezigabeni kufanele abantu bavule labo. Ukuphela kukamathi babe sebekhululekile ukuthi bangenza imisebenzi yemithethelo, imibuyiso, konke nje kulokwenza lokutshaywa kwezingungu okwenzakala esintwini. Kulo umsebenzi sisebenza sibambene lohulumende, i-DH office eGweru, sisebenza njalo futhi nabezinatha, sisebenze lazo zonke inhlanganiso zabelaphi besintu, nabadala amakhehla labogogo abakhona ezigabeni besincedisa ukuthi kudala kwakusenziwa njani. So kulo umsebenzi sinxusile kokhulu elitsheni emadodeni ukuthi kube le-representative engabuya izokutsho engakutsho ngesintu, ikakhulu kugcinwa kwemitolo ngesintu sonke jikelele. Sanxusa enzelele eyegogwe ngoba yikho kulenzelele khona kogogo.
Bakhona abangathi bona kanti vele kwenzelwani imicimbi yonke yena le, ngoba sesibone esikhathini esedluleyo izulu lingani? Ungathini wena kulabo bantu?
Abatsho njalo ukuthi hayi, kukhona abaye bengakunanzeleli ngoba kuningi okwaphambanisekayo esintwini sakithi. Isintu sakithi asizange salandelwa kusukisela ngo-1980. Uhulumende uyakuvuma khonokho and uzimisele ukuthi alungisise le mpelo gephu esebenzisa izinhla zikahulumende eziphansi njengezinduna, osobhuku, labo abelaphi besintu, labo bonke nje abantu abazi isintu bayakwazi ukuthi isintu sakithi asizange salandelwa ngokugcweleyo kusukisela ngo-1980. Ende wonke umuntu uzimisele ukuthi khathesi alandele isintu ukuthi imvelo ibuyele lapho eyayikhona, ngoba akusafani lakudala ngenxa yokuthi isintu kasisalandele. So sizama ukwenza le imigubho ngeyokuvuselela isintu, ngitsho la ikhona ngapho Gandhi. Nxa singakwenza kuhle lizabona konke kuza kwelapheka. Elibuzwa ngokukhala ngapho akukukhalisa abantu kakhulu ukuthi ye abantwana basalaleli yelokhu lalokhu. Isintu singalandelwa kuyaphela konke lo nokugula okukhona ebantwini okubangelwa ukuthi abantu kabasadli izidlo ezazidliwa kudala for instance. Abantu kuqakathekile ukuthi badle impuphu yama-small grains, ophoko, otsheda, onyawuthi, okuyikho okwakha imizimba yabantu. Khathesi abantu badla umumbu. So emcimbini ezidala sibakhuthaza ukuthi ababuyele badle khonokhuyana okwakudala, izilimo zakudala ezizazisakha imizimba, ngoba ukutholakala kwalezo zilimo ama-small grains kushotisa i-iron emzimbeni womuntu. Njengabantwanena ngamankazana akushota kwe-iron kuyenza ukuthi bangaphatheki kuhle njengabantu abangabomama.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu?
Ngivalelisa uZulu ngisithi ngiyanxusa ukuthi abantu kababuye ngobuningi lapho ababizwe khona. Khathesi simemeza abantu sithi siyahlangana ehogo ilogwelo yonke ephansi kwendini sogwala lendini ubunina, ababuye mhlakasithi yehlangana ehogo sivuseleleni isintu sethu. Suka lapho sizabuya futhi sizovuselela isintu sethu emvumileni business center komajazi lapho esifuna ukwakha khona isakhiwo sezamasiko esikhona sizasimemezela ngokugcweleyo. Kodwa kwakathesi sisiyehogo mhlaka 6 emva kwenyanga sizabuya emvumileni, sizabeleko siphindaphinda ukuvuselela isintu. Yile sengisithi kulabo abakudiaspora ngizake bayakhala kakhulu abanye omama khona lapho bekhuluma emthakazweni ukuthi kunzima ukukhulisa abantwana ngaphandle kwelizwe. Ngithi kabathintane nathi kakhulu, nxa bengathintana nathi kulezi namba ezithi 077-8871-269, 077-8871-269, ncedisane ngoba labo bantu ababehlule ukuthi abakhulise khona ngale ngaphandle kwelizwe kusasa bazabuya elizweni bakwanise ukuthi baphile kuhle nabanye abantu ngoba le ukuza kuyasikhathaza isizwe ukuthi abantwana bethu abezimbabwe abangaphandle kwelizwe sebe ngamahlongandlela abaaisandlela ekwafundisa isiko langasile esithi abathintane nathi bonke abazali abalabantwana bakudiaspora abasebunzimeni okukhulisa abantwana.
Loge bekungusobhuku Matthew Nketha owelowa Gweru ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje ke sendichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu owenkayi. Sicubungula udaba lokuthuthukiswa kwempilo yabesifazana umhlaba usanda ukunanza ilanga le-International Women's Day. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi kuhle Mhlanga.
Njengoba umkhosi wokunanza ilanga labomama uqhutshelwe khona ngapho eGwelutshena enkayi, kulomphathi ntambo kahulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lomsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati, kuyini elikubonile?
Hayi mina kalisaphumelelanga ukuya khona, kade ngingekho bengisendaweni okuthiwa kuseMbuma. Akade behambile abanye into engezwa bethi hayi bahambile sibili, kodwa hayi bekungacaci kuhle. Sine abanye sibebuya begqoke ama-t-shirt ephathi, sekwakuzanga kubaphathi abanye ngoba laphana kade kuzinhlanganiso eziningi, kade kungamelanga begqoke ama-regalia ephathi, but abanye kuthiwa babuyise begqoke ama-regalia ephathi.
Khona ngapha emaphandleni ungathi impilo yabomama injani?
Ngapha silobunzima thina njengabomama, hei. And silobunzima vele asiziboni njengabantu sibili abaphilayo ngoba kuthele nzima. Siyasilela ezintweni zonke, ngaze sithi siyazama ukuthi siyayenza ama-club ethu, siyachayelana izimali zinezo, siyalima izingadi, sithengisa imibhida. Akula muntu ozathenga ngecash, yona vele into okuthiwa imali kayikho, kuthele nzima. Uma izikolo kathesi zihle zivulwa abantwana siliphose bonke esikolo, zathi zivula abantwana bonke baphenduka esikolo, alokhu kusenze kwasibisela emuva kakhulu. Ngoba lasasikhanya ukuthi abantu abethu ngxa bazahamba ezikolweni, manje ngendlela ukuthi imali vele kayikho ukuthi sibhadalele abantu abethu ezikolo. Okwakhathesi vele esiziphilisa ngakho besizamile silile ukulimayo semasimini, izulu la azange aline ngendlela esasiyifuna. Kwathi emasimini kathesi sesizama ukuthi silime njalo imbhida, sithelezele ngoba izulu liyana okuzwayo ngapho ukuthi kathesi nxa singahlanyela amaxhakela embhida singathola uncedo ensukwini ezizwayo, sobe sesithengisa imbhida liyana. Sikwazi kumbe kuzathi kuyabe kuthengwa ngemali kumbe kuyabe kuthengwa ngamabele, njengoba vele imali ayitholakali yona eZimbabwe.
Phana nxa usithi abantwana labo bebephendukiswa ngoba bengabhadalanga?
Ye, bebephendukiswa ngoba bengabhadalanga. And okunye okukhona nxa umntwana kade sesiya ku-grade 6, nxa ungambhadalelanga u-grade 5 ubebiselwa muva, kuthiwe kabuyele muva kuyena liyana i-grade akadekiwe. And bubisele kakhulu amantombazana, abantwana abangamantombazana kakhulu kakhulu.
Akukho yini abanye abangabhadala ngakho abazali?
Kithi ngale nkayi sawuthi izifuyo zafa, like ngathi iinkukhu zafa, kwana izulu lele likhulu layive lisina ngamatshe, izifuyo zafa, iinkukhu zafa, neyimbuzi zafa. Lathi sasikukhangela ukuthi mhlawumbe kuzasisiza sibhadalele abantu abathi ezikolo, but kwafa kwizinto khona lokho. Sasesikungcono kumbe sibhadale ngamabele, manje mangazi ubhadale ngamabele esikolo. Akula muntu owathengayo ngoba imali vele yona kayikho.
Bazithatha yini izikhundla abesifazana khona ngapho enkaya? Sesikhangela ikhansili le likuyo lezinye nje izikhundla zobukhokhela.
Ye, bayazithatha sibili omama njalo bayazithakazelela, kodwa ukuphatha kwethu thina omama asiphathwa njengabantu ngoba siyeyiseka. Uzokuthiwa umama laye ngamele abantu abangobaba, ukuthi abantu abakangifundi kuhle ukuthi wonke umuntu ulelungelo seZimbabwe ukuthi khona usengaba yinkokheli. Lokho belandela kwakudala, badinga imfundiso sibili ukuthi bafundiswe abadala okuzwayo, ngoba nginjenje mina ngiwumama ongikhansila bangiyisa kakhulu esigabeni singakhokhelwa ngumuntu ongumama. Hhayi, umuntu ongumama layo uzasitshela ngani? Kodwa bakhohlwa ukuthi thina omama nxa sisuka siphuma sihamba, umama ngoba yiwo oyazi umhlelo womuntu, yiwo oyazi ukuthi umntwana ulambile uyabefunani, yiwo okubona ukuthi umntwana kayanga esikolweni, kalaphe, kala ballpen, kala bhuku, kala khava, kalani, umntwana udlile ulele ngadlanga kunjani, konke umama okubhekile konke lokho.
Sibongele kuba lawe kuhle.
Hayi siyabonga ngithanda ukubingelela bonke ama councillors insebenza lawo awenkayi north lawo enkayi south ubasisela impilo ende njalo enhle baqhubekele phambili ngomsebenzi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Brenda Mpofu owenkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Abaqoqi bomncintiswano wokugijima oePPC Matopos 33 mile bathi lo nyaka bakhangelele ukuba lumjaho ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane ezimbili. Intathelo izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Isiphathamandla senkampani yePPC uKelibone Masiyane utshele intatheli zindaba ukuba umncintiswano walo nyaka wePPC Matopos 33 mile uzaqhutshwa mhla zingamashumi amabili lane njalo amalungiselelo asekuzinga laphezulu.
Well, ngingathi silokujabula okukhulu ngoba uma sikhangelela ngamalungiselelo especially ama-teams esiwafakileyo to look at various things like ama-routes and so on and also providing ama-locals and ama-jerseys and things like that, kukhanya hayi i-feedback esiyitholayo kathesi ukuthi hayi konke kukhanya hamba kakuhle, so hayi lathi silokujabula ukuthi kuzaba le-success on the day. This year ungani sikhangelele round about 2000. Kungenzakala ukuthi badlule, but kodwa thina we are ready. We want to make sure ukuthi wonke umuntu obuyayo uzothola i-t-shirt yokuthi agijime and bazathola konke nje okuhambelana le-marathon.
Indihimba yomncintiswano walo nyaka ngethi Run Your Race njalo njengendlala yenza kukhona umjaho wamakhilomitha amahlanu, kube khona wamakhilomitha alitshumi, kukhona njalo wamakhilomitha angamatshumi amabili lanye kanye lo wamakhilomitha angamatshumi amahlanu lantathu. UMasiyane uthi nalo nyaka badinge ingcwethi ezisebenzisa imitshina ebona isikhathi esigijinywe ngabadlali yakulezi nsuku.
Sibize labo kuthiwa yi-Championship Africa abakhangela ngalokhu abathi i-electronic timing. Now lokho kuyi-electronic timing kwenza ukuthi uma umuntu egijimile sikwanise ukuthi sibone isikhathi nge-accuracy liyana ephezulu kakhulu, and ngenxa yalokho kwenza ukuthi i-race yethu leyi ibe yi-pre-qualifier for like abo comrades lezi ze-South Africa, ngoba uma sesilapho kusho ukuthi sesiku-world class.
Abanqobe enyakenye kumncintiswano we-Matopos 33 mile ngulayino Mutshena kanye lo-Lizzy Chokore. Abazanqoba kumncintiswano wamakhilomitha angamashumi amahlanu nantathu bazathola inkulungwane zamadola. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
K9 le ngoma ithiwa yona Waving Flag, ingoma eyadla ubhedu ngesikhathi se-World Cup 2010. Isidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa wenza umbuthano we-rally e-Kroonstad, lapho athe kusasa uza kuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.